wangu jonga fasha wa mugadza wakasungwa nemutechishano panga paine mutambo wanga wari kuitika kusera so vamugadza vanenge wanga varatidzira vachichema chema kana vachingoyo chigavo vanotungamira nyika yezimbabwe kuti vashandire matenge vari kuita kuti vanhu vari kutambudzika saka vakasungwa kuzvitsorera so panga paine mutambo yezanupf vakasungwa zvikomerwa mhosva yekunzi vakanganisa kufamba kwevanhu emuzogwagwa nekuti ndakabata plakadi kachitamba chipepa chaikumbira kuti vana vezimbabwe vatambudzika.
Saka vamugadza vakamiswa here pamberi pematare kana kuti vari kunze?
Pamugadza vachiri kuVictoria Falls kukaremand prison kariko ndokwava chakabatwa. Kunyange hazvo vanga vakapihwa bheu vakanzi vabude nevakatonga nyaya magistrate Maprofa. Asi pari zvino vachiri kuVictoria Falls mujeri reko nekuda kwokuti mari yakandiwabhadhare kuti vaone bheu yekubata kugaranta freedom yavo ye$500. Vari kuti yakaenya zvikuru imari ingangonetsa kuwana saka pari zvino ndokwavachiri. Asi sekutaura kwamaita guta ravo ranga richimhanyamhanyawo richizeyawo nevakomana nevasikana vekuzimbabwe lawyers union rights kuti chii chingakwanisa kuitika, zvingachallengeka here kunyanya kukura kwakaita bheu rapihwa vamugadza here tichikona kuti kuVictoria Falls kunenge kuti kuri kuda kutoti netsei matongerwo kana maonerwo anoitwa nyaya akada kuti siyanei nekuti mutengo webheu wacho tiri kuona wakada kuti nyanyei 500 yavamugadza mukatarisa 800 yava vajajena wakabva kupihwa bheu rapfuura mazuva apfuura kunana zvararoko nehangwe mataundi zvakada kuti siyani hatizivi kuti vari kutora mutemo kupi vakomana nevasikana vari kutonga nyaya yekuzvifoza.
Saka ivo pasta mugadza vari kuti pamhosva yavari kupomerwai
vari kuramba mhosva iyi pasta mugadza nokubudikidza kwegota ravatlankara wezimbabwe lawyers union rights wakatochema chema chaizvo nemusi wemande pavakapinda mudare after vasungwa musi wechishanu vaiitwa mutambo wezanupf yeconference vachinzi vachamhosva.
Vanotarisirwa kudzoka mudare zvakare riini?
Gore richingotanga muna January zvekuti vamwe ndodaira kuti vanonge vachiri panguva yekufara musi wa5 January vamugadza vanenge vari kudzoka kudare kuVictoria Falls nyaya yavo pairi supposed kutanga kuti vatongwe pamhosva yari kupomerwa ndopari kunzi pachitanga nyaya yekutongwa musi wa5 January gore richitanga.
Tinoona kuti kuratidzira kuri kuitwa napasta mugadza ndokumwe chete sekwaiitwawo navaitai dzamara.
Ndo zvatiri kuona izvozvo kuti tingazivi kuti ndingati chii hangu pachishona kuti nditi mweya wadzamara uri kupfuka here kana uri kusimuka kwaari ikokoko kuti panewo umwe chimwe chivharwa chezimbabwe chiri kufunga kuti chine kodzero dzakada kungofanana nezvaiita wadzamara kutora kwamaita